Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 31, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu 10 nevashanu vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro.
Ainiso kuona kwangu somubereki ndinoti zvikoro zvavhurwa hongu zvakanaka, asi panyaya yemari yefisi dai vapavo vabereki nguva yokutsvaga mari pasina muchokungoti mwana atenda kuchikoro nhasi otondonzidzoka. Zvikoro zvavhurwa zvokujuma, vabereki havana mari, mari dzatotambirwa dzagara ishoma dzakatopera.
Vabereki voshora vakuru vezvikoro vari kudzinga vana vavo vasati vabhadhara mari dzechikoro.
Kakubvira iko zvino vose vanoziva kuti vachada kuuya ngatiite chipitipiti vanhu vaenda vonoti vonovhakisinetwa kuitira kuti date reshoro zosvika vanhu vakagadzirira. Zvinotiwana ngachitiwane nedzimwe nzira, asi takagadzirira takazvo takavhakisinetwa.
Harare Agricultural Show inoti vasina kubayiwa nhomba yeCovid-19 kana kuvhenekwa havasi kuzobvumidzwa kupinda mumusika wegore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu 10 nevashanu vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, zvasiya vafa kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana mana negumi nevatanhatu kana kuti 4,416. Vanhu zana nemakumi mana nevana vakabatwa nechirwere chine zuro wakare, zvasiya vabatwa nacho vave zana rezviuru nemakumi maviri nezvina nemazana mashanu nemakumi masere nechimwe kana kuti 124,581. Vanhu zana nemakumi mana nevana vakapora kubva kuchirwere ichi, zvasiya vapora vave zana rezviuru negumi nezviviri zvine mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 112,399. Vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 kekutanga vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu nemakumi maviri zvine mazana mashanu nemakumi manomwe nevatatu kana kuti 2,552,573. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri sezvinokurudzirwa vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu negumi nepfumbamwe zvine mazana mana nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 1,619,463. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Vabereki vakawanda vari kuchema-chema kuti zvimwe zvikoro zviri kudzinga vana kuchikoro vasina kubhadhara mari yechikoro yakakwana iyo yakawedzerwa zvikuru kotoro ino, kunyange mutemo wehurumende uchiti vana vasina kubhadhara havafaniri kudzingwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Zvikoro zvizhinji muMasvingo zvinosanganisira Runyararo, Murombo neFrancis Apiri Primary, Christian Nemcheke Secondary zvadzinga vana vasina kubhadhara mari muzuva rechipiri rekuvhurwa kwezvikoro. Izvi zviri kukanganisa vana vanofanira kunyora bvunzo vakavhura svondo rino nekuti vakarasikirwa nenguva yekudzidza yakawanda mulockdown. Vabereki vazhinji vataura neStudio 7 vachema-chema kuti havana kupiwa nguva yakakwana yekugadzirira kuvhurwa kwezvikoro nekudaro vakange vasina mari. Vanoti vakuru vezvikoro havasi kuvanzwisisa vadambudziko remari iri. Umwe mubereki amai sungano zvarebwa nazve vanoti zvikoro zvinofanira kuvapa mukana wekutsvaga mari sezvo kotoro iyi yakavhurwa vasina kugadzirira.
Ya inisoku wana kwangu sombere kindinoti zvikoro zvavhuro vahongu zvakanaka asi panyaya yemari yefisi dai vapavo vabereki nguva yekutsvaga mari pachina muchikungoti mwana atenda kuchikoro nhasi otondonzidzoka zvikoro zvavhurwa zvokujuma vabereki havana mari dzakatotambirwa dzagara ishoma dzakatopera saka kana vakapavo vabereki mukana sezvo chikoro chivharwa muna December honge tavo kuwirirano navabereki kuti tichange tichibhadharawo pamwedzi kusvika mari yapera apa mwana achidzidza pana muchikuti mwana ari pererwa namazuva haisi mhosva yemubereki kushaya mari mwana unofanira kudzidza
izvi zvatsinirwa nemumwe mubereki wekurunyararo West amai Beatrice amabviripi vane mwana adzingwa chikoro nhasi
inini semubereki ndiri kurwadziwa zvikuru nenyaya yevana vechikoro handizi kuti hurumende yadiwo dai vangotinzwawo kuti vana vaende kuchikoro vambodzidza isu tichitsvaga mari tiri kuuya tichibhadhara saka vakavadzinga hwani vana ava vanga vasiri kuenda kuchikoro kwengo yakareba vana ava havana kudzidza ava izvozvizvi vari kuvamwe vari kutotanga kutonyora magrade 7 mafomu 4 mafomu 6 asi vanga vasingaendi kuchikoro vochiinda kuchikoro kuya vosvika zvivachidzingwa
zvikoro zvizhinji zvakawedzera mari nezvikamu zvinosvika zana kunyange hurumende yakanga yakati zvikoro zvichawedzera mari nezvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana chikoro cheHelen Magee Primary chaiita zviuru zvina zvemadhora ERTGS kotoro yapera chave kuita zviuru zvipfumbamwe kwekotoro ino vakuru vezvikoro vabatwa nestudio 7 varamba kutaura vachiti havabvumidzwi nebazi rezvedzidzo kutaura nevatori venhau asi mutauriri webazi rezvedzidzo munyika vataungana ndoro vanoti
anofanirwa kuitwa inonzi mapayment plans sama payment plans aya ndo anofanirwa kunge achibatsira kuitira kuti vabereki vana vaende kuchikoro chikoro chirambe chichienderera mberi kwozoitawo vanoti hurumende yakabvumidza kuti school fees ikwidzwe ne 33% ayo ndo manyepo emandiriri hapana school fees yakakwidzwa inosvika 33% isusu takangoti mazuva awedzerwa saka na awedzerwa unoshandisa maapproved fees toita inonzi pro rata
asi vamwe vabereki vakaita sava hard life tangai vanoti zvikoro zviri kuramba murau wehurumende wekuti vabhadhare mari zvishoma nezvishoma
zvikoro izvi hazvisi kuda kuteerera zvichemo zvedu izvi varingoti kana mwana akapinda pagedhi yeongonzidzokera kumba unotora marisiti marisiti anenge achitodiwa ndiye mari yakakwana pamavhurigo akaitwa chikoro isi tasina kugadzirira zvinhu zvokuti tataurwa kuti lockdown yaextendiwa by another 2 weeks
vabereki vazhinji vari kuti zvikoro zviri kuvaudza kuti havakwanisi kudzidzisa vana vavo pasina mari yakakwara nekuti kunodiwa mari dzakawanda dzimwe dzekutenga zvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kwedenda recovid-19 zvakaita semamaski nemasanitizer zvichakadaro mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reAmalgamated Drawers Union of Zimbabwe ATUS vaObed Masaraure vanoti vamwe varayiridzi vakasungwa nezviro vachiraridzira
varayiridzi vanokwana gumi nemumwe vakasungwa varara muchitokisi vanga vari 8 nevamwe vazodzi vadanwa kuti vazoti vabatane nevamwe vachinzi vakapara mhosva yekuratidzira kuwedza pachikoro chinonzi Matsiri nePrimary vasina mvumo varayiridzi havairatidzira nenyaya yekuti mari dzavo dziri kudhidhaktwa pavanenge vaenda pastrike pastrike yatakaenda first team
ko varayiridzi ava vari kumiswa pamberi pedare rini tafunza vamasaraure
gift mutasa rezimbabwe leaders for human rights vachange vachimirira varayiridzi ava vanenge vakupomerwa mhosva yekuti vakaratidzira zvisiri pamutemo nyaya yekuti asikwanzi ingapinde mudare mangwana
kunze kwekunetseka kwevabereki kubhadhara mari vana mumadhorobha vakawanda vanosangana dambudziko guru rekushaya zvekufambisa sezvo mabhazi ezvupwo ariwo oga anoita basa rekutakura vanhu apo ari mashoma zvikuru ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba
vari kuronga chirongwa chekuratidza zvirimwa zvipfuyo nezvimwe veZimbabwe Agricultural Show vanoti show yemunharare ichaitwa musi 27 gunyana kusvika musi 1 gumi guru asi wose vanoda kupinda vanofanira kunge vabayiwa nhomba yeCovid-19 kana kuti vavhenekwa kuti havana utachiwana uhu Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
achitaura nevatori venhau muHarare nhasi mukuru mutsva wevarongi veHarare Agricultural Show kana kuti ZAS Dr. Andrew Matibiri, vati vanotarisira kuti zviratidzwa izvi zvichaitwa pachitevedzwa mitemo yekudzivirira denda reCOVID-19 zvichange zvakakura kudarika makore ese zvichitevera gore rakanaka gore rino.
Tisatambure mafambiro zvakaona ndinofunga zvinoziva chibage chakazara matura ari kuzara nyange zvese nezvisiriko zvakanaka saka tinofanira kuya kuchikoro kuitira kuti tiselebhurete tikurudziranzisingira kuti tirambe tichirima zvakadai.
Vamatibhiri vati gadziriro yeshow iyi yezana negumi neimwe yatotanga uye vanotarisira kuti varimi nemakambani ese anopinda muzviratidzwa izvi gore regore vachapinda zvakare gore rino. Zviratidzwa izvi zvichaitwa pasi pedingindira rinoti Synergies for Growth, Cooperate, Collaborate, Complement.
Nyaya dzatinonyanya kutarisira inyaya yemining village, tida kunyatso kuti vemining village varatidzire kusenza kunoita zvekuchera zvini pasi nekurima zvinhu pamusoro pezvo zvinosenza pamujetesini. Nechimwe chatinoda kuratidzira kune vanhu chekuti hazvirevi kuti kuuya kuuya kuno semunhu unogona kuiona zvakare show iyoyo
sachigaro wezs paIvan Craig vati denda reCOVID-19 ravadzidzisa zvakawanda nekudaro vese vachange vachiratidzira kana kuuya kuzoona show vanosungirwa kunge vakabayiwa nhomba yeCOVID-19. Vanenge vasina kubayiwa vanofanira kuburitsa humbo hwekuti vakaongororwa kuti havana utachiwana hweCOVID-19 mukati memaawa makumi mana nemasere show isati yatanga.
Uyezve tinenge tichinatsoona kuti pakuya kuri kuita vanhu taita here zvese zvinokodzera vanhu tinenge tichiita zvekugeza maoko zvekusanitaiza nekuona kuti spreya nekuona kuti mahoo matiri kuenda vanhu vanenge vakagara vakasiya chinhambi chakati kure kuitira kuti tisapana nechirwere ichi.
Mukuru werimwe remasangano anomira varimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vauza Studio 7 kuti mwaka uno wange wakanaka uye vagadzirira kuenda kushow.
Pane zvekuendesa kushow tingati zvinorimwa zvezvirimwa zvevarimi zvingava mhuka kana zvirimwa zvemuminda haikoko vanhu vakagadzirira. Gore rino kune zvokurakidzira zvakawanda.
Vakurudzirawo varimi vese vari kuronga kuenda kushow kuti vabayiwe nhomba vachiti iyi ndiyo nzira chete yekuzvichengetedza kubva kudenda reCOVID-19.
Vanoziva kuti maexhibitor vari kufanira kuenda kushow kunorakidzira zvirimwa zvavo imwe nzira yekuti tizvidzivirire kubva kudenda iri reCOVID-19 kugara tabayiwa nhomba yeCOVID-19 vaccination iyai. Saka kubvira iko zvino vose vanoziva kuti vachada kuuya ngatiite chipitipiti vanhu voenda vonodi vonovhaccinatwa kuitira kuti date reshow rozosvika vanhu vakagadzirira. Zvinotiwana ngachitiwane nedzimwe nzira asi takagadzirira takazviita takavhaccinatwa.
Harare Agricultural Show musika mukuru wezviratidzwa zvekurima uye unowanzoitwa mushure mokunge mamwe mashow madiki ekune mamwe matunhu ese munyika aitwa. Show iyi inogaroitwa muna Nyamavhuvhu asi gore rino nerapfuura izvi zvatadza kuitika nekuda kwedenda reCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.
Dzimwe hama dzevanhu vakatsakatiswa panguva yekukura hundi dziri kugunun'una kuti hurumende haisi kuita zvakakwana kuti nyaya iyi igadziriswe zvachose. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Kugunun'una uku kwakabuda nezuro pakukumikidzwa kwechivakwa chine mazita evamwe vanhu gumi vakanyangariswa mugore ra1995 kumatenga nyika yekuslovela mudunhu reMidlands panguva yegukura hundi semucherechedzo wekuvarangarira. Mumwe wevanhu vaivepo pachiitiko ichi ndeamai Anna Ndebele avo vakasara vave shirikadzi mushure mekunge murume wavo vaKefas Ndebele vapambwa pamusha pavo usiku nevamwe vanhu vaive vakapakatira pfuti vasingazivikanwe kuti ndivanani. vachiratidza kushushikana zvikuru. Amai Ndebele avo vave nemakore makumi manomwe nerimwe vakaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo chiitiko ichi chave nemakore anopfuura makumi matatu chaitika, vanoramba vachirwadziwa zvikuru nekuti nanhasi havasati vaziva kuti chii chaizvo chakaitika kune murume wavo uye kuti akavigwa kupi. Muzvare Patricia Valeni avo vaivepo pachiitiko ichi vana baba vavo vakapambwawo panguva imwe chete. Vanotiwo mwoyo wavo uchiri kurwadza nekuda kwenyaya iyi.
Kubvira pakashaika baba vangu takaita maproblems akati wandei nekuti vanin'ina vangu vanga vasati vapedza chikoro. Saka kuti vawane mari dzokuenda kuchikoro zvaitonetsa, and maitikirwa zvakaitika kuchikoro kwacho vachitorwa ini ndanga ndiripo zvakandikuvadza mumwoyo mangu zvakanyanyisa. Plus musha wavo nanhasi hausi kugara munhu, musha wakangosiyiwa wakangoderwa. Tiri kutotya kana nekutonogarako because hatizivi kuti chichaitika kwatiri chii.
Muzvare Valeni vanoti kunyange hazvo hurumende yave kutaura zvikuru nezvekugadziriswa kwenyaya yeguku rahundi, havaoni chakati tsvikiti chinobatika chiri kunyatsoitwa.
Dai vagadzirisa vaitisa kuti vanhu vawane zvinhu zvakaita sema death certificates vakwanisewo futi kukombanzeta vanhu nezvinhu zvakaitika, vataure chokwadi, varatidze vanhu kana kuti kuchizivikanwa kuti vanhu ava vakafira panzvimbo yakati, vanhu vagotorawo mabhonzi anenge asara iwawo agovigwa zviri decent.
Vadhingilizwe Mukandla vane vabereki vavo vakatsakatika panguva iyi uye nemumwe mugari wekumatenganyika ekuslovela ari kutungamira pakutsvaga chokwadi chezvakaitika. Vamukandla vanotiwo kunyange hazvo hurumende iri kutaura kuti inoda kuti nyaya iyi igadziriswe, vanoshamisika nekuti vanoona sekuti kune vamwe vanhu vari kushanda kuti izvo zvisaitike.
Vanhu vanotya, vanhu havasati vaneshuwo kuti hapasisina munhu achatokwa here. Wese for now takavaka last time musa 2016 tichiisa dombo ranga rine mazita evabereki vakashayika, then dombo racho rakabiwa. So zvokutoti hatizivi kuti maybe as time goes on tisu tisavingwa totokwa here kana zvisaita sepo kuti president ari kuvhuma kuti nyaya ingaita uko. But chinoshamisa ndechekuti ndevanani vari kuita izvi.
Taedza kunzwa kubva kugurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti tinzwe dii rehurumende panyaya iyi, asi nharembozha yavo yange isingabatike. Hurumende yava Emerson Mnangagwa yave nenguva ichiti iri kuda kuti nyaya yeguku rahundi igadziriswe. Masvondo maviri apfuura mushure memusangano wakaitwa pakati pavamunangagwa nemamwe madzishe muguta reBulawayo, munyori webazi rezvekufambiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakaudza vatori venhau kuti hurumende yaive yave kutanga urongwa hwekubatsira dzimwe mhuri dzevanhu vakaurayiwa panguva yeguku rahundi. VaMangwana vakatsinhira kuti mutungamiri wenyika aitungamira pachirongwa ichi nekuda kwake pasina anomumanikidza nekuda kweshungu dzekuti nyaya iyi igadziriswe zvizere. Asi mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadewa Mavhinga vanotsinhirawo maonero ekuti hapana zvinobatika zviri kuitwa nehurumende, vachiti zvakakosha kuti hurumende itange yabudisa chokwadi chizere panyaya iyi.
Chekutanga chinofanira kuitwa nehurumende yeZimbabwe kubudisa nekutetsenyura pachena tsvakurudzo yakaitwa panguva iyoyo makomishoni akaiswa kune nyaya idzi, chihamba kwekomishoni nedhumbu chena komishoni, zvese izvozvo ngazvibudiswe pachena kuti ndezvipi zvavakawana pavaiongorora zvakaitika munguva yekukura hundi.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights vadzikamaibere vati hurumende iri kuratidza kuti haidi kuti nyaya iyi igadziriswe sezvo iri kuenda kumberi kweboka reNational Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC riripo pamutemo kuti rigadzirise nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 paNyama Township kuSlovela, ndini kudzana Msengi.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Murongwa wekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashama emvura edutu mupengo remhepo rinonzi Hurricane Ida kuLouisiana muAmerica wapinda muzuva repiri. Hurricane Ida yakavhiringidza nzvimbo iyi nemusi wesvondo uye urongwa hwekubatsira vanhu huri kuitwa pachishandiswawo mauto. Gavhana wedunhu iri vaBill Edwards vari kukurudzira vanhu vakasiya dzimba vachitiza Hurricane Ida kuti vambomire kudzokera sezvo dzimba dzakawanda dzisina magetsi nemvura. Bazi re United Nations rinoona nezvemamiriro ekunze re United Nations Environmental Program nemuvhuro rakapemberera kubudirira kwakaita chirongwa chekuti motokari nemabhazi zvisashandise mhando yemafuta anokanganisa mweya unofemwa nevanhu kana kuti toxic leaded gasoline. Asi kambani yeOpibus ine muzinda muKenya inoti yave kuendesa urongwa hwekuchenesa mweya wekufema nekuwandudza motokari dzinoshandisa dhiziri nepeturu kuti dzishandise magetsi. Vemabhizimusi vari kutambira nemufaro kurudziro yekomiti inotara mitemo yemari kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe yeMonetary Policy Committee yekuti bhanga iri ribhadhare mukati memwedzi mari dzose dzisati dzapiwa kumakambani akahwinha pamusika wemari yekunze, uye kuti bhanga guru iri ringe richizobhadhara makambani anenge ahwina mari aya mukati memasvondo maviri sezviri pamutemo. Kurudziro yeMonetary Policy Committee iyi inouya panguva iyo makambani nevanhu vakawanda vari kuhwina mari pamusika wemari yekunze uyu vari kunzi vari kutora masvondo anosvika kumapfumbamwe vasati vapiwa mari dzavo, izvo zvinonzi zviri kukanganisa mafambisiro emabhizimusi nemabasa avo. Asi mubvunzo mukuru uripo ndewekuti zvinokwanisika here kuti zviitike mukati memwedzi mumwe chete uri kukurudzirwa pachitariswa mari yacho inoda kubhadharwa iyo inosvika kumamiriyoni zana nemakumi manomwe nemashanu emadhora ekuAmerica. Mutungamiri wesangano rinomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanoti itarisiro yevemabhizimusi kuti dai mari yavanenge vahwina pamusika wemari yekunze uyu vachimbidze vaiwana kuitira kuti vaishandise ichine uremu.
Hongu itarisiro yevemabhizimusi kuti dai waro mari yavanenge vahwina pamusika weforeign currency auction flow vachimbidzo vaiwana, kunonoka kwayo ndiko kumwe kunokonzera kuti pamusika mutema pazoita mvunga mupopoto mari itsa achikwira. Zvinoratidza kuti zvinoramba zvichikonzeresa kuderera kweuremu hwemari yemuno kana takanangana nemusika iwoyo.
VaMutashu vanotiwo kunonoka kuwanikwa kwemari iyi nevemabhizimusi ndiko kuri kupfumbidza nzira yekuenda kune vanotengesa mari yekunze pamusika mutema, izvo zviri kuzokwidzawo zvakare mutengo wemari pamusika uyu.
Saka tarisiro ndeyekuti zvichida makambani mahombe nemamwe akawanda madoko nari pamuzera wepakati nepakati vakawanda vavo vawane mari yeforeign currency pamusika wechokwadi weauction system, kuitira kuti pasange paine matsimba akawanda anenge achienda pamusika weblack market. Sokuti ndizvo zvatinoona sokunge zviri kuramba zvichisimudza rate iyoyo kuti inge ichisimuka, kunyange dai zvazvo yeofficial rate ichiramba iri pa 85-1.
Izvi zvatsinirwawo nemutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe vaIsrael Murefu, avanoti panofanirwa kuve nekugadzikana munyaya dzemutengo wemari yekunze kuitira kuti vemabhizimusi vakwanise kuronga remangwana.
Zvinoita nyore kuti mabhizinesi akwanise kuplana mabhizinesi, akwanise kubhajeta mabhizinesi, akwanise kuronga kana kuita mafocus for the future.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotiwo
ndinoona tarisiro yeMPC mukupa weReserve Bank mwedzi mumwe chete kutonga vachiclear backlog iri kubva pakutiwo pane tarisiro yekuti ku improve kuita zvinhu mamiriro ezveupfumi kunogona kuitawo zvakare kuti pamwe ne improvement in foreign currency receipts anenge achipinda munyika.
Ko vanoona here kurudziro yekomiti ichikwanisa kuzadziswa mukati memwedzi mumwe chete? Dr. Chitambara vanoti zvinogona kunetsa kunze kwekunge pave kutozoshandiswa mari yakapiwa nyika neInternational Monetary Fund yemaspecial drawing rights kana kuti maSDR.
Kuti supply iyi inogona kuzofedza backlog nemwedzi mumwe chete zvinogona kunetsa, unless paakutozotoshandiswa mari yema SDR allocation nabo 961 part yemari ku stabilize auction market kana kuti ku improve supply
kunze kwekunge RBZ yakwanisa kugadzirisa dambudziko iri nekukasika vakawanda vemabhizimusi vacharamba vachiita ukama nevanotengesa mari yekunze pamusika mutema kunyanga hazvo vachiitengeserwa nemuripo uri pamusoro izvowo zvinozoita kuti mitengo yezvinhu zvavanenge vagadzira kana kutengesa ikwire. Chirongwa chatinotarisa zviri kusangana nevechidiki munyika naStabata Vanyasha Gwazemba, murwiri wekodzero dzevechidiki, vanove zvakare munyori wemabhuku. VaGwazemba vakabva kubudisa bhuku ravo rekutanga rinonzi The Struggle for a Free Zimbabwe. Murukuru yavaita naMike Hove weStudio 7, VaGwazemba vati semunhu wechidiki vakaona zvakakosha kuti vanyore bhuku iri kuitira kuti vechidiki vave noruzivo nezvenhoroondo yenyika yeZimbabwe. Muchirongwa chatinotarisa zviri kusangana nevechidiki munyika naStabata Vanyasha Gwazemba, murwiri wekodzero dzevechidiki, vanove zvakare munyori wemabhuku. VaGwazemba vakabva kubudisa bhuku ravo rekutanga rinonzi The Struggle for a Free Zimbabwe. Murukuru yavaita naMike Hove weStudio 7, VaGwazemba vati semunhu wechidiki vakaona zvakakosha kuti vanyore bhuku iri kuitira kuti vechidiki vave noruzivo nezvenhoroondo yenyika yeZimbabwe.
Bhuku iri ndakarinyora kuti titaure nhoroondo yatiri kupa pakatangira Zimbabwe kuti tisununguke pakatangira papi. Rinobata matopics akawandisisa chaizvo. Rinotarisa kuti pakadonha Zimbabwe ndepapi, the strike yacho ndeipi, nenyaya yekukura hundi. Rinotarisa zvinhu zvakawandisisa chaizvo chaizvo zvakaitika panyika yedu yeZimbabwe kuti tiri kuenda kupi senyika.
VaGwazemba, chii chakakurudzirai kuti munyore bhuku iri?
Ndakaona kushupika kwaitika vanhu munyika Zimbabwe. Vanhu vanoda kuziva kuti chii chiri kuitika. Ibhuku rinovaka.
Bhuku renyu rinobata nyaya dzekusimudzirwa kwevechidiki munyika. Tarisa zvekare ramangwana renyika. Tichitarisa zvabva kuitika kuZambia, uko vechidiki vakabuda neuwandu hwavo vachindovhota. Nemaonero enyu, zvii zvatingadzidza sevechidiki vemuZimbabwe vari kuda remangwana renyika kuti rive rakanaka?
Nyaya yekuZambia yakandifadza. Mayuthi akashanda zvikurusa kurara kumapolling stations. Bhuku iri rinokurudzira vechidiki kuti ngavaende vanovhota, vasarase tariro nokufigwa, vaende kunoregister kunovhota kuti mangwana yedu ive mangwanawo inoonekwa, tiwanewo mabasa, tiwanewo zvakawandisa panyika yedu yeZimbabwe iyi. Zvakafadza zvakaitika kuZambia. It's encouraging kumayuthi edu kuti vabatani vaende vanoregister kuvhota. 2023 achiuya, vovhotera mutungamiri wavanoda, vovhotera shanduko panyika yedu yeZimbabwe.
Zvii zvamakatarisira kuti vanoverenga bhuku renyu vadzidze?
Zvoda kuti vadzidze kuti kwatiri kuva senyika nekwatiri kuenda kuchikuri, we are not yet uhuru, we are not yet free sevana veZimbabwe. Tichiri nevanhu vachiri kutonga, vachiri kuputsa nyika. Saka ndoda kuti nebhuku iri vadzidze zvakawandisa.
Petai hurukuru yedu nokuudza vateereri kuti vanoda kuverenga bhuku renyu vanoriwana kupi?
Vari kuda kuwana bhuku iri vanogona kungondibata panhamba dzinoti 0263776498183. Tine masoft copy, tine maebook, tine mahard copy. Tinotumira kuchero kupi kwenyika, ungava kuAmerica, ungava kuBotswana, ungava kupi, we can send bhuku, togona kungokutumira.
Avo vanga vari Vanyasha Gwazemba, munyori webhuku rinonzi The Struggle for a Free Zimbabwe, vari parunare naMike Hove weStudio 7 vari muBulawayo.
Kwazwai, 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 vateereri veStudio 7, ine ndini Mike Hove. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8pm. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzeutano, varayiridzi pamwe nevadzidzi nezvechirongwa chehurumende chekubaya vanhu nhomba inodzivirira denda recovid-19 kuvana vadiki. Tiri kutarisawo nyaya yekuvhurwa kwezvikoro munyika munguva yekurwisana nedenda recoronavhairasi. Mune Zimbabwe, musakanga nokuteerera chirongwa ichi, muineni Mike Kove nhasi manheru na8pm.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misiro yenhau dzanhasi. Bazirezo utano rinoti vano gumi nevashanu vakafane chirwere cheCOVID-19 nezuro. Vabereki voshora vakuru vezvikoro vari kudzinga vana vavo vasati vabhadhara mari dzechikoro. Harare Agricultural Show inoti vasina kubaiwa nhomba yeCOVID-19 kana kuvhenekwa havasi kuzobvumidzwa kupinda mumusika wegore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vuenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.vuenews.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika disenda ba ku VOA.